Munzvimbo zhinji dzemuHarare zvikuru kunogara vazhinji kwakaita sekuchitungwiza neApeways kwange kuine mhirizhonga inotyisa zvinhu zvichipwanywa nevanhu vange vachinyunyuta zvikuru nekukwira kwemutengo wemafuta nezvimwe. Vanhu vange vachiita wakitsina gonzo nemapurisa nemauto ayo anga achiridza pfuti uye kukanda utsi hunokatyidza vanhu ava vachidzorerawo nematombo. Kumabvuku, chitoro cheChoppies chapwanywa nekubiwa zvinhu. Zambuko reUnyani Bridge kuchitungwiza range rakavharwa nevechidiki vachiratidzira. Chicken Inn yepamakoni shopping center neOK supermarket zvinonzi zvapwanywawo. Icho chikopokopo chemauto changa chichitenderera nemuchadenga nhasi apo vamwe vanhu vakumbobata jongwe muromo vachibva vavhara migwagwa nematombo uye kupisa matai ezimotokari nezvimwe kudzivirira vemakombi nemabhazi kuendesa vanhu kumabasa. Vamwe vataura neStudio 7 vati havasi kufara nezviri kuitika munyika. Studio 7 yaita uhurukuro nemwe mugaro wekumabvuku vaBiula Chawatama.
Isu taneta nekura nemuna surprise kupina mutauni is $5. Saka kana ndine nenda tana hapana chandiri kudzoka nacho. Saka isa hachatodi. Izi hachatomudi pachigaro. Hangatodi. Hachatomudi izi.
This is the biggest failure. Munangavu.
Studio 7 yakwanisawo kubata mwe mugari wekuApeways vatapiwa sinokwenyana.
Zvinhu zvinorwadza. Nyika murwadza zvisingaite. Ndoda kuti mabasa atisi kumawana. So far kuma 25-26 years hapana kana kamusimba pakamba. Uye dhiziri. Chikafu chaicho chikutodhura kuwana. Zvinhu dhiziri racho dakwanika nemahusa. Apa hiusa racho hatina.
Kunyange hazvo hurumende iri kunongedzera munwe kumasangano akazvimirira ega kusanganisira EOZCTU, Tajamuka, Occupy Africa Unity Square, #ThisFlag, General Consensus, Citizen Manifesto neContent Agenda. PaWhite House, kumusha wekuwadzana kunonzi kwapiswa bhazi. Mumashoko kuvatori venhau nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati kuratidzira kunobvumidzwa mubumbiro remitemo asi vakashora masangano aya nekwavanoti kumanikidza vanhu kuratidzira uye vachitiwo masangano aya ari kushanda nehurumende dzekunze mukukurudzira kuratidzira nekuda kupidigura hurumende. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati magweta aro ari kubatsira vanhu gumi nevaviri vasungwa nemapurisa kuGoromonzi North. Sangano iri rinotiwo kune vamwe vanhu vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa. Mamwe mashoko anotiwo vanhu vaviri vanogona kunge vafa mushure mekupfurwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mapurisa nemauto ari kutarisirwa chero nguva kupa mashoko kuvatori venhau nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kuratidzira kwaramba kuchienderera mberi mauto anogona kupedzisira anzi ndiwo ochengetedza runyararo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.